Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 17, 2023. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzemaprimary dzebato rezano PF idzo dzanga dzichifanirwa kuitwa mangwana dzambomiswa sezvo pachine mamwe matano anonzi asati apera kuitwa, uyewo dare repolitibiro yebato iri richaita musangano nemuvhura kuti ritambire mazita evanhu vachakwikwidza. Zeki yowedzera mazuva mashano pamazuva echirongwa chekunyoresa kuvhota, apo komisheni iyi iri kunzi iri kukundikana kuita basa nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vanhu 22 vanonzi vakabatwa nekorera nezuro munyika yose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato rezano PF musarudzo dzegore rino kana kuti maprimary elections idzo dzanga dzichifanirwa kuitwa mangwana dzambomiswa sezvo pachinzi pachine mamwe matano asati apera kuitwa, uyewo dare repolitibiro yebato iri richaita musangano nemuvhuro kuti ritambire mazita evanhu vakabudirira kukwikwidza sarudzo idzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemisangano mubato iri vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti vanhu vakawanda idzi zvekuti bato rakawandirwa nebasa, izvo zvakatadzisa kuti sarudzo dziendere mberi.
Vakauya vakawanda chaizvo. Mune dzimwe nguva uri kuona nzvimbo imwe chete ine vanhu 10 vese vari kuda kupinda. Vamwe vanouya vanomwe, vamwe vatanhatu.
Vatiwo basa rekuongorora vanhu ava kuti havana mhosva dzavakapara here richiri kuenderera mberi.
Kune dzimwewo nhunzva tunzva dzinenge dzaisawo maCV, dzimwe nguva isi tisingadzizivi asi varipo vanoungwaru vanoruzivo rwokunosarudza vachiti ava havakodzeri kuti vamirire musangano wezanupi.
Vabima vaendera mberi vachiti National Elections Directorate yebato iri kusangana nhasi kutambira zvakabva kumatunhu ese 10 pamwe nekutambira zvichemo. Vati komiti yavo ichapedza basa rayo mangwana kana kuti nesvondo, yotura zvisungo zvayo kupolitibro iyo ichaita musangano nemuvhuro ichizobuda neshoko rekupedzisira. Vabima vati politibro ichatambira mazita evanhu vachapinda musarudzo, uye zuva richaitwa sarudzo richaziviswa zvichitevera musangano wepolitibro uyu.
Kana politibro yasangana ndiyo inopa approval kana zvikubvumira kwokupedzisira kwokuti ningi ngaachinomirira musangano kuprovinsi yakati pane nzvimbo yakati. Kana zvanhu zvadaro tapedza basa iroro tinoitoudza vanhu kuti aiwa Jimmy muchanomiririra.
Vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo vachiti vose vachaita zvemirishonga vacharambidzwa kupinda musarudzo idzi.
President vagara vachitaura kuti hatidi violence. Zvino kana tichiita violence ari makwikwi edu omumba, vanhu ivavo kana taakuzoita makwikwi yemageneral elections, vanhu ivavo vanokwanisa kuzotikonzeresa.
Vabima vatiwo zvinofadza chose kuti madzimai nevechidiki vakaratidza chido chakasimba chekupinda musarudzo idzi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaJoel Mukusha vaudza Studio 7 kuti kuwanda kwevanhu vari kuda kumirira bato rezanu PF kunoratidza kuti mubato iri mune utongi hwejekerere.
Uye vakazarura vana vaya vanga vachibvisira vamwe mana magokora kuti kwada kundopinda, vamwe voti haupindi. Iye zvino nomutungamiri uripo vamunangagwa vakati aiwa ndazvibve izvezvo vanhu vanokodzera kukuti
asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti vanhu vazhinji vave kupinda musarudzo idzi hausi mucherechedzo wekusimba kwebato asi kuti vanhu vari kutsvaga mari
zvazvokutsvaga mari nokuda kwokuti kwaona zvakangoitika kuti kuna ana ED4 chakuti ED4 chakuti ED4 chakuti ED4 chakuti zvavatemesa musoro futi kaizvozvo
vamwewo ndivo vari kuti kuwanda kwevechidiki ndivo kunogona kunge kwakonzera kumbosendekwa kwesarudzo idzi vachiti vamwe vaifunga kuti ndivo zvidza zvepo mumusangano vanogona kunge vakaona kuti musangano wave kuenda nevechidiki uye vatsva vetsambo Movement for Democratic Change inotungamirirwa navaDouglas Monzora inoti ichasarudza vachamirira bato iri musarudzo pakupera kwemwedzi uno ukuwo bato guru nopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kuzoita sarudzo dzemaprimary asi kuti veruzhinji munharaunda dzavagere vachangobvumirana kuti ndiani ovamirira musarudzo Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende nemakanzuru muna Nyamavhuvhu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yawedzera nemazuva mashanu mazuva echirongwa chekunyoresa kuvhota kana kuti voter registration blitz apo commission iyi iri kunzi iri kukundikana kuita basa sezvinotarisirwa nekuda kwezvimhinga mpinyi zvinosanganisira kushayikwa kwemagetsi chirongwa ichi chaifanirwa kupera musi wa21 mwedzi uno asi chave kuzoguma musi wa26 mwedzi uno uye ndicho chekupedzisira kuitwa pamberi pesarudzo dzegore rino Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo munyika, reZimbabwe Election Advocates Trust, vaIgnatius Sadziwa.
Izvozvo vatandemiriri, tukutambira mashoko ekuti ZEC yawedzera mazuva ekuti vechidiki vanyorese kuvhota nevari kuda kutanga kuvhota nemazuva mashanu. Chidanho chatinotambira nemufaro nekuti munozviziva imimi mumashure mune zvinhinga mupinyi zvakawanda zvekuti ZEC pangu pacho vakanga vasina magetsi. Vachigunun'una kuti magetsi ari kuendaenda ende treasurer yangu yanga isina kuisawo mari yekuti pashandiswe mhando dzemasolar system saka idanho ratinotambira zvikuru kwazvo kuti vaita zvakanaka vawedzera mazuva aya pamwe zvikadawo vachisarirawo vanogona kupindawo muchirongwa ichi
tinoona kuti vawedzera nemazuva mashanu chete vanhu vanga vagara vachichema kuti mazuva gumi anga aripo mashoma pachitariswa zvimhinga mpinyi izvi munofunga here kuti imi mumazuva mashanu zvimhinga mpinyi zvinogona kugadzirisika
ndichitsumwa kwatatagara tinako hedu bva pekutanga chiti mazuva gumi anga akawedzerwa pekutanga anga asingakwani saka mazuva mashanu azowedzerwa aya tingangoti zviri nani zvishoma izvozvo asi tikuramba tichingochema chema kuti aiwazve dai zeki yakwanisa kuwedzera amwe mazuva saka dai tatoita mwedzi tiri muchirongwa ichi kuti vechidiki vese vanga vasina kukwanisa kuwana mukana mumashure mese vanhu vawane mukana wekunyorisa kuvhota
vanga vari mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo munyika reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziwa vari parunare muHarare neStudio 7 Dare reHigh Court nechitatu rinonzi rakapa mutongo wekuti bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora rakatyora mitemo yaro apo rakawandudza bumbiro remitemo richiisa chikamu chinoti nhengo inoendesa bato kumatare edzimhosva inenge yatozvidzinga mubato. Izvi zvinotevera matanho akanga atorwa nenhengo shanu dzinoti vaElias Mudzuri, vaNorest Marara, vaDan Moyo, vaGift Konjana pamwe navaEdward Kakora rekuenda kumatare vachipikisa kudzingwa kwavo mubato reMDC vachinzi vakanga vachikora bumbiro remitemo. VaMarara vaudza Studio 7 kuti mutongo weHigh Court uyu unosimbisa danho ravo rekuti vachiri nhengo dzeMDC uye vari kuenderera mberi nekuita urongwa hwekuti vaite kongresi yebato. Asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDC vachengetai guta vaudza Studio 7 kuti pari zvino gwaro reHigh Court iri harina zvarinoreva sezvo richifanira kutanga raongororwa kudare reConstitutional Court kuti rizonzi rinoshanda. Vanoti vachange vachimirira kuzonzwa nyaya iyi painenge yakunzwikwa mudare reConstitutional Court. Uwandu evano wanofungidzirwa kuti vabatwa nechirwere chemanyoka chekolera munyika unonzi wakwira kusvika kuzana nemakumi maviri nemumwe kana kuti 121 kubva pamakumi manomwe nevanomwe 77 nemusi wechitatu vanhu makumi maviri nevaviri vachifungidzirwa kuti vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro chete. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bazi rinoona nezveutano nekuchengetedzwa kwevana munyika rabudisa mashoko ekuti pavanhu ava gumi nemumwe vandorapwa kusendinari kudunhu rekumashoreline central uye vari vanhu vekunyika yemozambique. Gwaro iri rinoti vamwe gumi vakabatwa kubedbridge kubatebleren south uye mumwe chete achiwanikwa aine chirwere ichi kuchegutu kumashoreland west. Kusvika pari zvino munhu mumwe chete anonzi ndiye akashaya munyika yose nechirwere ichi uye vamwe vasere vachinzi vanorwara zvakanyanya nacho. Mutauri webazi rezveutano munyika Dr. Donald Mujiri vati chirwere ichi chiri kukwira munyika uye bazi ravo riri kuita zvirongwa zvekurwisa kukwira kwechirwere ichi, asi vati vanga vasingakwanisi kutipa zvizere sezvo vanga vakabatikana. Denda iri rinonzi rave kune mamwe matunhu akaita seManicaland nemasvingo. Mudunhu remasvingo munhu mumwe chete akabatwa nechirwere ichi kwachivi uye gumi nevaviri vari kufungirwa kuti vanacho vari muchipatara chechivi district hospital umo mavari kuongororwa. Mukuru webasa mubazi rezveutano mumasvingo Dr. Amedas Shamu vatenda kuti chirwere ichi chave mudunhu mavo uye vatotanga zvirongwa zvekuchenjedza vagari.
Takareceive yes we had one case saka as a province yes prepared kutangirikire kumanaja macholera case. Health education currently iri ongoing throughout the province. Saka we are very much prepared kana tikaita any outbreak.
Mashoko ekupinda kwechirwere ichi mududhu remasvingo atambirwa nekusvika kukuru nevamwe vagari vemudhorobha remasvingo avo vave nemazuva matanhatu vasina mvura mudzimba dzavo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare Rumbidzai Magurubira vati chirwere ichi chikapinda mudhorobha bvubva kachivi chinopararira nenyaya yedambudziko remvura.
Nyaya yekushayikwa kwemvura munguva yatiri kunzwa kuti kwava nekorera yakuti ivhundutsa chaizvo sevagari vemuno mumasvingo, nekuti chirwere chekorera nekushayikwa kwemvura zvinotyidzana. Dai chikumbira dei kanso yapawo vanhu mvura at least once a day kusena hako vanhu vacherere mvura vari mudzimba dzavo vasanoungana pazvibhorani. Kushayikwa kwemvura kunoita kuti korera yaitapanukire nekukasira.
Meya weguta remasvingo vakoreni Maboke vati nyaya yekushayikwa kwemvura iri kukonzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi kunopombwa mvura kubushmid kudhamu remutirikwi nekambani yezesa. Vati kanzuro yavo yatotanga kuita zvirongwa zvedzidziso yekudzivirira chirwere ichi sezvo dambudziko remvura riri mudhorobha mavo.
Hatina magetsi kana tisitorina power supply kureva kutoti pumping system yedu inenge yakamira yose. Tinoda kutanga kuita macholera awareness campaign kuti vanhu vazive kuti tingaidzivirira sei. Zvenechechipiri sedipartment redu rehealth riri kugadzira kuti anytime kana ikanga yasvika vanokwanisese mishonga yachona nezvokwanisa kuita kuti inga vanenge vabatwa nayo vangabetsereka sei.
Mukuru wemabasa musangano unoona nezveutano munharaunda recommunity working group on health kana kuti CWGH vaitairusike vati kushayikwa kwemvura mumakanzuro yemadhorobha makuru munyika kunogona kuita kuti chirwere ichi chipararire nekukasika uye zvakasimba.
Tiri kuona kuti makanzuro mazhinji ari kukoniwa kuwanisa vanhu mvura yekushandisa, mvura yekunwa. Izvo zviri kukonzeresa kuti veruzhinji vange vachirarama nematsime aya anenge asina kunyatsochengetedzwa.
Chirwere chekorera chiri kuwanda mumaruwa zvakare nenyaya yemvura iri kunaya pari zvino iyo inonzi iri kukonzera madhaka pamwe nekukukura tsvina dzinorasirwa mumatsime nemadhamu anozotorwa mvura nevagari. Chirwere ichi chatekeshera mune dzimwe nyika dzemuAfrica umwe mune vanhu vandarika zviuru makumi mana nemumwe vakabatwa nechirwere ichi vazhinji vari kunyika yekumalawi. Vebazi rezveutano vanokurudzira vanhu kuti vageze maoko uye vagare vakashambidzika vachishandisa mvura yakawanda kusuka zvinhu pamwe chete nekudya chikafu chinopisa kuti vasabatwa nechirwere ichi. Veruzhinji vanokurudzirwa kutanga vafashedza mvura yekunwa kuitira kuuraya utachiwana. Ndakamira Studio 7 Masvingo Mutimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza,
zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mamwe madzimambo mudunhu remashonaland west anoti haasi kufara nemamwe makambani ari kuchera zvicherwa munzvimbo dzavo asi asingabhadhari mari yekuvandudza matunhu kusanganisira nzvimbo dzaanenge vachichera zvicherwa izvi. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Madzimambo aya anoti nzvimbo dzavo dzakasaririra uye vagari vari kushupika asi zvowanikwa zvinzvimbo dzavo zvichitorwa pasina chavari kuwana. Mambo Ngezi, ava vanovesa chigaro vehomwe yemhondoro Ngezi Community Share Ownership Trust, iyo yakamboiswa mari nekambani yeZimplus, vanoti pari zvino hapana chavari kuwana kubva kukambani iyi. Mambo Ngezi vanoti pave nemakore manomwe pasina mari yavari kupiwa nekambani yeZimplus sezvavakambovirana pakaparurwa homwe iyi mugore ra2010 nemari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi kana kuti US 10 million.
Zimplus inenge yane chipo che ine hangu ndakazojoinira pakati bhozi ndakazoita mambo 2013 yanga ya almost 7 years.
Mambo Ngezi vanoti makambani anochera zvicherwa ari kuvasiyira makomba chete iwo atora zviwanikwa zvavo.
Vanhu vari kuuya vongomora voinda like machina. Machina atombo respect kana chonzi mambo.
Mambo Katidza Gombo vekwaZvimba vanotiwo kusapiwa mari yekuvandudza nzvimbo dzavo kuri kuita kuti nzvimbo dzavo dzisaririre mushure zvakanyanya, vachiti mamwe makambani aya anouraya migwagwa asingagadzirise makliniki ari mashoma uye munzvimbo dzavo hamuna mvura yakachena.
Area kwedu tinobatsirana negovernment, tinobatsirana necouncil kuita basa rekucheresa zvibhorani, kugadzira marodzi, kubatsira nherera, kutoitawo inonzi burial yemuarea mangu yevanhu vanofa vasina hama vai vai. Mabasa akawanda atinogona kuita drought relief, we can assist our government.
Madzimambo aya anoti vemakambani ava vanouya kuzochera zvicherwa zvakaita segoridhe, copper, platinum nezvimwe, vanouya kuzochera mushure mekunge vawirana nebazi rezvezvicherwa pamwe nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda kana kuti Environmental Management Agency kana kuti EMA chete. Mambo Katidza Gombo vanoti madzimambo anofanirwa kupiwa simba rekubvumira kana kurambidza vemakambani anochera zvicherwa munzvimbo dzavo kana pane zvinenge zvisina kujeka uye kana vachida kuchera munzvimbo dzinozivikanwa kuti dzinoyera.
Because zvinoitika gold rinobuda pese pese, rinogona kunobuda nepanzvimbo yedu inoyera paya. Radhuka ipopapo, isinzipo patinenge tichipfira ipapo. Ava vari kuchera ava kuti vachidzoka sezvinotaura mutemo wemainzi wekuti unotanga waona vakuru venzvimbo kuti tione kuti topaita sei kuti tipagadzire pachivanhu.
Mumwe mugari wekumhondoro Ngezi asiri kufara nekusabhadharwa kwemari yekuvandudza nzvimbo yavo ndiva James Chivaura, avo vanoti mari iyi ingadai ichivakiswa makiriniki, zvikoro, mabridge nekuisa magetsi zvisiri kuwanika munzvimbo yavo. Mukuru weEMA mudunhu remashonaland west vaWeston Mapako vanoti kucherwa kwezviwanikwa kunofanirwa kuitwa zviri pamutemo paine gwaro rinoratidza machererwo anofanirwa kuitwa uye kuti ndezvipi zvichaitwa kudzoreredzera nharaunda panenge pachicherwa zvicherwa kana kuti Environment Impact Assessment Certificate. Dambudziko remakambani anochera zvicherwa pasina kuwirana nevagari venzvimbo kana kubhadharwawo mari dzekuvandudza matunhu rinonzi riri kuitikawo matunhu akawanda. Mudunhu reManicaland kwaChiyadzwa kunocherwa mangoda, vagari vanonzi havana chavari kuwana. KuUzumba mudunhu reMashonaland East mambo nyajina vachidzikirwa nevagari venzvimbo yavo vakatsika madziro kuramba kuti kambani yezvizvarwa zvekuChina yaida kuchera matombo kwaseke ipinde mudunhu ravo pasina hurongwa hwekugarisa mhuri dzaizokanganiswa nechiitiko kwekugara uye kuti vagari vaizobatsirika zvakadii nekupinda kwekambani iyi mudunhu ravo. Hatina kunzwa divi reZimplus kuti sei vasaise mari muhomwe yemhondorongedzi Community Share Ownership Trust uye kuti vanosungirwa nemutemo here, asi mutauri wekambani iyi Amai Busi Chindove vanga vasati vapindura mibvunzo yavanga vachiti vatumire padande mutande reemail pataenda pamhepo. Asi mukuru werimwe sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvowanikwa reCenter for Natural Resources Governance Vafarai Maguhu vanoti macommunity share ownership akafa apo vakabvisa kuve mutemo kuti makambani asungirwe kubhadhara mari iyi muna 2017. Gurukota rezvemigodhi vaWinston Chitando vaudza Studio 7 kuburikidza nedande mutande reWhatsApp kuti bazi ravo riri pakati pekuongorora nyaya iyi kuti uve mutemo kuti makambani aya abhadhare mari yekuvandudza nzvimbo dzavanenge vachichera zvicherwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, mutambi wetsiwa wechidzimai kuda Chiwandire otarisirwa kusvika muMexico manheru anhasi mushure mekumbomira muNetherlands kwezuva rimwe. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa mafambiro aChiwandire.
Maneja waChiwandire vaClyde Musonda vanoti hapasina nguva yakakwana yekusvika kuMexico nekujairira nemamiriro ekunze zvapa kuti vakumbire kuti patarwe zuva idzva remutambo wetsiva uyu. Vanoti havasi kuda kukanda Chiwandire munhandare nemutambi waari kurwa naye Yemilet Mikado ane bhande rekurwirwa regoridhe asina kugadzirira zvakakwana. Asi Chiwandire pachake haasi kuvhundutswa nemutambo uyu achiti akatomirira Mikado wacho.
Takatomirira kuti titongoudzwa kuti chitamba itournament zvichireva izvo kuti chero tikanzi tamba yemangwana tinokwanisa kutamba.
Vamusonda vanoti vari kuenda kuMexico kwete kunorwa sezvaive zvatarwa nemugovera, asi kunoita musangano neveWBC nevari kuronga mutambo uyu kuti zuva remutambo risandurwe. Chiwandire navamusonda vakapiwa mavhiza avo ekupinda kuMexico muSouth Africa kwasara mazuva matatu chete kuti mutambo uyu uitwe. Vaviri ava vakasimuka muSouth Africa nezuro manheru uyezve vari kutarisirwa kusvika muguta reJuarez muMexico manheru ano, izvo zvinovapa zuva rimwe chete chete vari munyika iyi mutambo usati waitwa. Gwaro rebasa rakanyorerana Chiwandire nevarongi vemutambo uyu rinoti Chiwandire anofarira kuve ave muMexico mazuva matanhatu zuva remutambo uyu risati rasvika. Chiwandire navamusonda vanga vari muSouth Africa kubvira musi wesvondo, vamusonda vachiti matsamba avo ekupiwa mavhiza akanonoka kusvika. Pamusoro pezvo nemubvuro muzinda weMexico muSouth Africa wakamboramba kuvapa mavhiza sezvo waiti magwaro aive abva kuvarongi vemutambo uyu aive asina kukwana. Muongorori wemutambo wetsiva vaLamek Jacobu vanoti Chiwandire haafanire kuoreswa mwoyo nezvaitika izvi, asi kuti arambe achigadzirira zvakakwana.
Kuda haafanhi kuora mwoyo, anofanira kungoconcentrata nefaiti yake chete.
Chiwandire anoti zvekurwa izvi zvagara zviri muropa kubvira achiri mwana mudiki.
Ndingangoti tichikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova nekuti ndaiwanzohorovana nevakomana, saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri.
Chiwandire auda kutora bhande regoridhe rina Mikado iri iro rinove repamusorosoro pasi peWBC, asi vamusonda vanoti Chiwandire haafanire kugumira pabhande iri chete.
Kutoti tuda kutoti azinge ari musikana akandore nema belts ese division imomo. Tichara kuti anofanira kuwina IBF world title, WBA world title, WBC world title. Ndoo kwatakavavarira kuti anga achisvike.
Pari zvino Chiwandire ane bhande reWBC asi riri resirivha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weZim Dancehall Courage Mutakura, uyo anozivikanwa mune zvemagitare nerekuti Wasu. Courage ane damba refu rinonzi Chela Mix Wasu Singles Collection. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndakatenga zvemagitare 2002 ndiri form 3.
Tinowanzoda kunzwawo kuti vabereki vaiti chii pamunenge muchitanga zvemagitare izvi.
Vabereki vangu they were happy, like my mom. Baba vangu kanga vatoshaya, saka ndakanga ndasara namai vangu. Havana kumbopokana nazvo nekuti ndaigana ndagara ndichiimba kukwaya yemuchurch.
Mimhanzi yenyu iri kutambirwa sei muchaonga umu?
Yeah, vanhu vari kutambira music yangu zvakanakisisa. Zvakanakisisa, vanhu vari kuida zvakanyanya. Ya, chinhu chakanaka chiri kutambirwa nevanhu kuti chakanaka.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Ya, machallenges arimo akawanda. Ndingangoti kushaya support, kushayawo anokufambisirawo music yako kuti iende kure internationally, nyangwe even muno muZimbabwe majoria muchaimu kuti ifambe iendewo. Hapana, anokwanisa kukulingisawo nemashows chaiwo. Hapana, saka zvinhu zvakaita kundiomerawo kuti ndingazvifambisa sei kuti ndiwanewo kubudawo ndichita mashows, kuti ndiwanewo anondibatsira kuti nyange paredio chaipo ndibudewo ndichinzwikwawo muZimbabwe yose. Unotosheya kuti unotitangira papi, anondibatsira ndiani. Bata pa namba dzangu dzinoti 0783577433 kana pa Facebook page iripo dzata inonzi chelamix@gmail.com.
Mune mashoko amungasiyirewo vatsigiri venyu here?
Mashoko amungangosiyirawo vateereri vatsigiri ndekuti rambai muchinditsigira. Zvinhu zvacho zvifambe. Makaramba muchinditsigirawo, ndinokurawo muindastry ende ndinofarawo nekuti music yangu ndoda kuti iti internationally. Ine zvainazvo mukati mayo.
Kari pamoyo kamunoda kuti timborova kanzwisa Was a Friday kudai so ndekapi?
Chimbo changu chandinonyanya kufarira chandisatisirai, ya chimbo chinonakisa zvakanyanya chinonzi Murudo. Takachinyora ndichichinzwa pamoyo. Saka ndoda kuti muchiteerere mumunakidzwewo
semanakidzweyanga iri hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi Courage anodaidzwa kunzi Wasu muchirongwa chedu chinotarisa zvemagitare. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8 PM, apo tiri kutarisa nezvechirongwa chezeki chekunyoresa kuvhota, icho chawedzerwa nemamwe mazuva mashanu kusvika musi wa26 mwedzi uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Ndikusiya mina Gaino Gumed Saidi.
Kwazwa kuisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga kuJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 17 Mbimbitho 2023 ngugeyino kumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
overwhelming response across all provinces, and this have now been collected and lodged here at head office.
Ivandla leZANU-PF lithi selimise ukhetho lwalo lwama primaries obumele lwenziwe kusasa ngomgqibelo, lisithi kulokunye okungahambanga kuhle.
Uma sikhangele ku social media indlela abantu abakhangasela ngayo udaba lokukhuthaza abantu ukuthi bebalisa ukuvota, sibona kuba le response engathi iphendulwanyana.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, namhla iqhelise ngamalanga amahlanu uhlelo lwayo lokuphuma ijumo lisiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe mobile voter registration blitz. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silo Prosper Chuma ocula umdumo awubiza Afro Contemporary Ndebele Music. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ivandla leZANU-PF lithi selimise ukhetho lwalo lwama primaries obelumele lwenziwe kusasa ngomgqibelo, lisithi kulokunye okungahambanga kuhle. Iziphathamandla zaleli bandla zazise namhla ukuthi idali le Politburo selizahlala phansi ngomvulo lihlaziye lolu daba bese liphuma lesinqumo sokuthi ngobani abazancintisa bemelele libandla kukhetho lwezwe lonke oluzaqhutshwa lonyaka. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma nentatheli izindaba eHarare namhlanje, obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kuZANU-PF uKhomiza Mike Bima ubike ukuba ibandla lakhe lizimisele ukukhetha abantu abazenelisa ukunqoba kukhetho lwalonyaka.
Was overwhelming response across all provinces, and this have now been collected and lodged here at head office.
Siyathokoza njengebandla ukuba sithole amabizo amaningi abantu abafuna ukuphatheka kukhetho kugatsha lwezomvikela kubandla seluqedile umsebenzi walo. Sikhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaphela lusiwe kuPolitburo ngomvulo.
Ubima uqhubeke esithi ibandla lakhe kalisoze livumele udlakela, esithi labo abenza udlakela baza kukhitshwa kuluhlu lwabamele bancintise bemele ibandla. Kodwa abanye abakubandla leZANU-PF abangathandanga ukuqanjwa ngamabizo bathi okubangele ukumiswa kukhetho lolu yikuba kulabantu abaningi abatsha abafuna ukuncintisa, njalo balakho unqoba labo abangamakhehla asehlale kweminyaka eminingi kuZANU-PF. Ibandla leli liyakulandula lokhu, kodwa amabizo abaningi abafuna ukuncintisa kukhetho lolu akhanya engawabantu abatsha. Omunye oncintisa kukhetho lolu ngumnumzana Maya Maskati ofukuba ngummeli wemzilika zimpophoma kobulawayo, uthi uyathemba ukuba uhlelo lolu luzahamba kuhle.
Sisuka lapho lizananzelela futhi ukuthi ebandleni elibusayo leZANU-PF sokube lotshintsho endleleni eyenza ngayo izinto, so lokhu kwenza ukuthi ibandla leZANU-PF liqhubekele phambili.
Ilunga le-Central Committee yebandla leli umnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla leli liqokeke kakhulu okokuthi lizanqoba kukhetho.
Asisobandla eliphombukulenga emoyeni, asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli, silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli olama-politburo members olama-central committee members provincial structures.
Ingcitshiko zombusazo umnumzana Elisha Gumbo uthi ukuxokozela okuphakathi kweZANU-PF kuveza ukuba abaningi sebefuna ukuba ngabe bandla leli.
iZANU-PF iphathi enkulu isenza ama democratic process, ikutshengisela ukuthi iZANU-PF yiphathi eyenza izinto ezithandwa ngabantu.
Ibandla leZANU-PF ngempela viki edluleyo lisungule uhlelo lwama primary elections ngokuhambisa amabizo ezigodlweni zezigaba ezijeneyo, lapho ukhethwe khona amabizo asiwa eHarare lapho amele acubungulwe zingatsha zaphezulu zebandla leli. Abe Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora bathi bona bazaqhuba olwabo ukhetho olwama primary elections ekupheleni kwayo nalenyanga. Abe Citizens Coalition for Change CCC bona bathi kabasoze babe lokhetho lwama primary elections besithi uZulu emangweni etshiyeneyo yelizwe uzakhetha ukuthi ufuna ukumelwa ngubani ukhetho lwamalunga edayela ephalamende lamakhansila olukhangelwe ukuqhutshwa ngontulikazi lonyaka. Ngimele isithu 7 ngiseHarare. Ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje icele lebandla leZANU PF elibizwa ngokuthi yi-Generation 40 lithi ukhetho lwama-primary elections lumiswe ngabaphathintambo bebandla leli ngoba besebengene esigabeni zonke eZimbabwe lapho abafaka khona abatsha abaningi abafisa ukuncintisa ukuba bamele bedali babe ngabameli bedale lephalamende lamakhansila kukhetho oluzayo. Umnumzana Ntokozo Msipha, isikhulumeli senhlanganiso ye-Tyson wabantu, efisa ukuba umnumzana Xavier Kasukwere owe-G40 akhokhele ibandla leli, uthi kusobala ukuthi abadala abakubandla leZANU-PF batshana ngamakhanda ngokwenziwe yi-G40. Bathi bekusobala ukuba bazangenisa edale lephalamende lakumakhansili abasekela i-G40 elamalunga aphose aselwa amanqe ngomnyaka ka-2017 kususwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho libambanisana lomnangagwa. Isiphathamandla sebandla leli lithi kuliqiniso ukuba bakhona abacabanga ukuthi i-G40 ibisingene ezikhundleni eziningi zabafisa ukuncintisa kukhetho. Ake sizwe uMsipha exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngodaba lolu.
Njengoba sihlala sisitsho ukuthi umhlangano wabantu and i-G40 ibiyifaction evele ibambile umhlanganweni, bazamile ngazo zonke iindlela ukukhipha i-G40 ngembhobho lami, sebenzisa zonke iindlela, kodwa sekubonakele futhi ukuthi hayi i-G40 vele yebambileyo.
Singathi ke ukuhamba njani baba Msipha, njengoba kukhanya engazani ke ama-primary elections kawasoze abe khona ngempela viki?
Ama-candidates ethu thini i-G40 yiyo alamafly amaningi abhodayo lapha, sibona ngathi yikho sokethu sabadala lawa ukuthi sebegcina sebefuna ukukhansila ama-election ngoba sebebonele ukuthi ama-candidates bona balawo ama-candidates akhona ngawethu. Ungakhangela indawana zonke nje abantu abafaka ama-candidate abafakile amabizo abo ukuthi bafuna ukukhontesta ngontanga, intanga yethu, intanga ye-G40, abantu esikhuluma nabo esidlalisana nabo sonke isikhathi. So i-point ukuthi thina njengoba besivele sikhuluma, sihlala sikhuluma simningi iminyaka sikhuluma ukuthi hhayi iphathi sivele singe-G40, abadala bayephumula, ontanga singene sibambe umbuso lathi isikhathi singe sethu.
Umnumzana Ntokozo Msipha, isikhulumeli senhlanganiso ye-Tyson wabantu, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission namhla iqhelise ngamalanga amahlanu uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-Mobile Voter Registration Blitz. Lolu hlelo luqale ngesonto njalo belumele lugqitshwe ngeviki ezayo mhlaka-21, kodwa iZEC yazise ukuthi soluzagqitshwa mhlaka-26. Likhomishini yehluleke ukubhalisa abantu ngemfanelo ngenxa yokucitshwa kwamagetsi okuphazamisa imitshina yayo. Sixoxe lesiphathamandla senye yenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi eZimbabwe Christian Alliance, umnumzana Ngqobizitha Donga, yena othi iZEC yenze kuhle ngokuqhelisa lolu hlelo.
Ngibona ngani lihlelo oluhle olwenziwe iZEC ukuthi beqhubekise phambili uhlelo lolo. Akwenza ukuthi abantu abaningi abangakwanisanga ukuthi bethole ithuba lokuya rejista kumbe uya-checka amabizo abo ukuthi akhona belithole. Sinenzela kakhulu ukuthi esikhathini esedlulileyo amagethi behamba kakhulu, njalo futhi imitshina yeZEC ibingathathi abantu abaningi. Ngakho-ke leli thuba lenza kube lula ukuthi abantu abaningi bethole ithuba lokuthi behambe beregista ukuvota. So ngamafutshane sithi iveki iyenze kahle angokungezelela amalanga kuze ukuthi abantu abaningi bethole ithuba lokuyaregista ukuvota.
Bona abantu bayaphuma ngemfanelo yini Donga, bayabhalisa ngobunengi ikakhulu kobulawayo la kwezinye indawo elizethekelelayo.
Uma sikhangele ku social media indlela abantu abakhangasela ngayo udaba lolu lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisa ukuvota, sibona kuba le response engathi iphendulanyana. Njalo futhi uma sikhangele ama-reports avela kwi-ZAC nxa bekhuluma ukuthi abantu bangaki abarejistileyo ngosuku ngosuku, sibona ngathi abantu abaningi elizweni bayahamba ukuyarejista ukuvota.
Kulabo mhlawumbe abalokhe besithi kabasoze babhalise njalo kabasoze bavote, ungabachasisela ukuthi ukubhalisa kanye lokuvota kuqakatheke ngani?
Ukuqala ukubhalisa kumbe ukuba yingxenye yokhetho lilungelo lomuntu elikhona ku-constitution yethu eZimbabwe. Njalo kwesibili sinazele ukuthi uma abantu beyingxenye yokuvota kumbe ingxenye yokubhalisa ukuvota, kwenza imisebenzi kumbe lokho abakukhangeleleyo esigabeni sabo kube lula. So siyakhuthaza abantu abaningi ukuthi bethakazelele uhlelo lokuba yingxenye yokuvota, njalo futhi bedlule khonapho bebe yingxenye yalabo abafisa ukuvotela. Kulabo abaphandle kwelizwe siyabakhuthaza ukuthi bezinike ithuba lokuthi bebuye bezoba yingxenye yokwakhiwa kumbe ukuthuthukisa kwesizwe sabo. Siyanenzela ukuthi kwesinye isikhathi akubi lula ukuthi bethiye imisebenzi yabo phandle ngale ukuthi bebuye bezoba yingxenye yokurejista ukuvota kumbe yokuvota. Kodwa siyabakhuthaza ukuthi abathathele ithuba becele emisebenzini yabo beze bezoba yingxenye yokurejista ukuvota.
Umnumzana Ngqobizitha Donga ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umthethwandaba we-High Court eHarare namhla unqume ukuthi ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lephula umthetho ngokuxotsha amalunga alo amahlanu agoqela owayengumsekeli kaMonzora, umnumzana Elias Mutsuri, uNorest Marara, uGift Konjana, uDan Moyo kanye lomnumzana Edward Kakora. Lokhu kutsho ukuthi abahlanu laba sebebuyiselwe kuleli bandla. Umahluli wenkantolo uJustice Munangathi Manongwa uthe ababebotshiwe ngabahlanu laba ababalisa yena uMonzora, ibandla lakhe, umnumzana Morgan Komichi kanye lonkosikazi Paulina Mpariwa Gwanyanya kumele bahlawule indleko yokuthethwa kwalolu daba. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube ubengabambeki ecingweni. Umhlangano wabesifazana oqoqwe ngumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations Commission on the Status of Women, CSW 67, ufike emaphethelweni namhla. Lumhlangano oqale mhla ka 6 Mbimbitho ubungenwa ngabavele emazweni angamachumi amane lanhlanu 45 kulawo mazwe alichumi lantathu 13 abengewezwekazi le-Africa agoqela eleZimbabwe. Umhlangano lo ubuqhutshwa ngaphansi kwendikimbi ethi Innovation and Technological Change and Education in the Digital Age for Achieving Gender Equality and Empowerment of Rural Women and Girls. Kubuye kwaxoxiswana njalo ngokupha amathuba ikakhulu kwabesifazane lamantombazana bemaphandleni ukuze bengasaleli imuva kwabanye. Sixoxe lo nkosazana Tracy Moyo omela ibandla leZANU PF kuWard 10 eMakhasa esigodini seChehondo esiqintini seMaphisa eKhezi. Ochasisa kabanzi ngenhlupho abahlangana lazo njengabesifazana bemaphandleni abaphatheka kwezombusazwe.
thina emaphandleni njengabantu abomama esisemaphandleni into esiyinanzelelayo entweni ukuthi kube khona njengokuthi khathe somama kumele sibe ungene kubomakhansilini kumele singene emahofisini aphezulu lathi sisebenze kodwa kulokuncindezelwa okukhulu okukhona ngoba into eziningi khonapho ungananzelela emaphandleni okhansili ngobaba irest yabokhansili ngobaba omama banikwa amathuba okuthi labo bangayenza bangaba ngabameli bezigaba isikhathi esidlulile obaba iwade belama-powers kakhulu singananzelela mali kubuthene thina especially ngithi ngikhulumela isigaba lapho engikhona silalaba abantu okuthiwa ngama-head sobhuku abomdaba basuke bethi khonkhona umuntu wesifazane akumelanga ukuthi angayabusa abantu besidlisa uyabona ukuthi khona phana kukhona ukusincindezela ukuthi kuthiwe umuntu wesifazane ayeka abuse abantu esigabeni i-community ukuthi ungumuntu wesifazane
ngithi manje kusuka kwehlule ngapi ngoba isisekelo sombuso sitsho njalo kube lokulingana ngobulili
bayazama abantu bayabuya khonapho abathunywa izithunywa ukuthi besingenise kumaphuku ezifundweni ezinjalo kodwa singathi khathesi sebengani lobaba lokuzwisisa ukuthi kumele ukuthi silingane ngobulili ngoba vele umuntu lomuntu siyalingana silezitho fana naye. So kumele silingane. Sebengani ke khathesi kuba ngcono. Akusafani lakuqala kwakuthiwa vele umuntu wesifazana akalalungele nje lokuthi angabusa abantu endaweni. Anti yananzelela.
Manje nxa sesibuya kudaba lokukhuluma labanye kumbukuzwa okwenzakala kwamanye amazwe la kwezinye indawo. Lihlangana lendubo ezinjani?
Masili kwezinye indawo siyabona kwamanye amazwe omama bayazibusa, omama bayayenza izinto eziqakathekileyo. Lawo singakukhangela ukuthi omama bathola amalungelo afaneleyo, babenefithe ezintweni eziningi. Angithi sokokuthi umama laye awusengazimela. Lathi khonokho siyakufisa kithi kubomama, especially thina esisemaphandleni. Siyafisa lathi ukuthi sibe ngabomama kumbe abangaba izinto zabo lathi sikhone ukuzimela okwangananzelela nxa ungela lutho ungumama khonapha kithi emaphandleni lanxa usima kwabantu uyabona ukuthi kulokuyeyisana okuba khona kwesinye isikhathi
okubangelwa yini mamoyo
uyabona nginje ngithi ngingumamoyo mina ngithi yethi angila kuthiwe mamoyo sicela ungene ehofisini leyi uyalanzelela ukuthi i-community nxa ngizele kuyena leyo ndawo uyalanzelela ukuthi sinot easy ukuthi abantu bakuphakamise kakhulu endaweni ekanti-ke yikho lapho kuyabe umethi bakuphakanyise ukuze lapho susiya kwenye indawo uphakanyise
unkosazana Tracy Moyo umele ibandla lezanu PF ku-ward 10 emakhasa esigodini sechehondo esiqintini semaphisa ekhezi esixoxelaye ekhonale ngocingo Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umthethwandaba we-International Criminal Court uthi kumele umkhokheli wakwele Russia, umnumzana Vladimir Putin, abotshwe kulandela ukuthunjwa kwabantwana bakwele Ukraine libutho lakhe. I-ICC yethule isinqumo lesi namhla isithi uPutin kumele abotshwe ngesikhathi esethekelela kwamanye amazwe. Kodwa uPutin uthi lokhu akusoze kwenzakale. Elebotswana lithi abeZimbabwe abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni abasoke baphiwa isiphatho esehlukileyo esingabavumela ukuthi bahlale kumbe basebenze bengelamaphepha aqondileyo. Umqondisi Dube weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Amanye amalunga edale lePhalamende aphanyeke udaba lokuthi abeZimbabwe abangena kweleBotswana okungekho emthethweni. Kumele bengabotshwa kodwa bavunyelwe ukusebenza kungatsha abalolwazi kizo. Elinye ilunga ledale lePhalamende umzana Carter Hoikwama uthi akusizi ukuthi leBotswana libe lidlalisa imali libuyisela abeZimbabwe emuva. Uthi ngabe uhulumende uyacabangisisa ngaludaba lolu abenzele amaphepha okuhlala lokusebenza eBotswana kukhangelwe ulwazi lwabo kungatsha ezitshiyeneyo.
For how can we harness and the knowledge and skills zebanale tone really hard?
Singathola njani ulwazi lwabo olungancedisa ukuthuthukisa umnotho wethu? Ngibona bengabantu abalolwazi esingelalo olungaphathisa ilizwe lethu.
kodwa ngibona uhulumende ehlala ebabuyisela emuva.
Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya kweleBotswana, unkosikazi Anna Mokgethi, uthi ilizwe lakhe liyathakazelela indlela abeZimbabwe abangena okusemthethweni abathuthukisa ngayo umnotho. Kodwa uthi abasoke bagobe bevumela abantu abangena elizweni ongekho emthethweni, ngakho abayiqa umngcele bazaqhubeka bebanjwa bebuyiselwa emuva.
One thing that I want to say to you, that this country promotes safe and regular and normal migration.
Engingakutsho yikuthi ilizwe leli likhuthaza ukungena elizweni okuqondileyo. Njengelizwe asingeke sakhuthaza ukweqa komngcele. AbeZimbabwe abangena njalo siza babuyisela emuva.
Umnumzana Sifa Chuma oweZimbabwe Community kweleBotswana, njalo ililunga lecommittee yeDiaspora Policy, uthi udaba lokuthi abeZimbabwe baphiwa amaphepha ohlala elizweni seluhlafunwe kanengi.
Sesilesikhathi eside iDiaspora Community sizama ukuthi ilungiswe phakathi kwelizwe laseZimbabwe lathi khona la. Uhlupho olukhona yokuthi akwaziwa lokuthi amaZimbabwe vele aseBotswana mangaki, ngoba baningi abangala maphepha. Kube kanti uhulumende weBotswana angayenza nje kube lula, wonke umuntu aphiwe, loba kusitsho nje kuphiwe i-12 months amapermit kumbe 2 years, akufani lokuthi usebenze ungalaphepha.
Uchuma uthi ukubisela abantu abangene elizweni wakhe emthethweni akuphathisi ngalutho. Umphathi Ntambo Mokgethi yena uyala ngokuthi abantu kumele bangene ngokusemthethweni bazocela incwadi zokuhlala lokusebenza kweleBotswana. Uqhubeke ethi abeZimbabwe abaselizwe nokusemthethweni bazisebenzela kuhle kakhulu, njalo yibo abakunani eliningi lamaphepha okuhlala lokusebenza kweleBotswana. Ngale indlela eleBotswana uthi lithola ulwazi kwabeZimbabwe abaselizweni okusemthethweni. KulabeZimbabwe abaphose befike 3,000 abalamaphepha okusebenza kweleBotswana, kodwa kuleningi elihlala elizweni lingalama phepha aqondileyo. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngiseAbron kweleBotswana.
Ngesikhathi umhlaba uthakazelela inyanga yembali yabesifazane, ngale inyanga kaMbimbitho, ukwanda kwezehlakalo zokudlwengulwa lokubulawa kwabesifazane kwele South Africa sekubachiye bephilela evalweni. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kwezibalo zogada lwezamapholisa kwele South Africa, kusula ngenyanga kaMfumfu kusiya kweKampalakazi nyakenye, kudlongu lwabesifazane abedlula izinkulungwane ezingamashumi amabili 12,000, abafika izinkulungwane ezisithupha 6,000 kuleli nani badlungulwe ngabantu abebebathemba. Kulamakhulu abesifazane ababulekweyo ngalesi sikhathi, katiki abanye bachaywe bachiywa bebangwa ezibi. Lokhu sekuthiye iningi labesifazane kwele South Africa lithithibele. Isizalwanisa kwele South Africa unkosazana Nelly Nechitenze uthe Studio 7 ukuthi kulusizi ukubona abesifazane bebulawa ngitsho langabantu ababaziyo.
Most women are being killed by their husband because they have nowhere to go, because they're depending on those husbands, because they are the one that provides. So
iningi labafazi bagcina bebulawa ngomkabo ngoba bethembele kuyo yonke into abayidingayo empilweni.
Owesifazane weZimbabwe unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi abesifazane abavela kwamanye amazwe labo bathwele amagabha avuzayo.
Bakithi bobaba siyacela, siyashweleza, omama bafihleni ngaphansi kwamakhwaphenu, hhayi ukuthi libahlukumeze. Omama bacela ukunakekelwa benakekelwa yini bobaba, hayi ukuthi libahlukumeze.
Enkulumeni yakhe esizwe lonyaka iState of the Nation Address kanye lemhlanganweni okuhlose ukudinga indlela zokuqeda ukuhlukunyezwa kwabesifazane oqhutshwe ekupheleni komnyaka ka-2022, umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa uvumile ukuthi imizamo yonke enziwa okwamanje kayenelanga.
Despite our efforts, violence against women and children continues.
Ukuhlukunyezwa lokubulawa kwabomama nabantwana elizweni sekukubi okokuthi akuthoni ilanga kwenzekayo.
About a woman or a child that has lost their life or been abused in the most horrendous manner.
Okhokhela inhlelo ze-Gender Commission esabelweni saKwaZulu-Natal unkosazana Zanele Ncwane uthi osekufuneka khathesi ngamacebo.
Siyafisa ukuthi kube nale
council. Ngoba makukhona i-council, i-council le iyafandwa, ifakelwa imali ukuthi ikwazi ukuthi kube yiyona ehamba phambili bomhlahlandlela. Sayinqoba kanjalo impi le sasibhekene nayo isandulela ngculaza nengculaza.
Ezinye zezinqumo ezithethwe emhlanganweni wendaba zabesifazane nyakenye zikoqela ukukhuthaza ilizwe lonke ukuthi lisukume lilwisane lokuhlukunyezwa kwabomama. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso kumalo.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silo Prosper Chuma ocula umdumo awubiza Afro Contemporary Ndebele Music. Yena ucula yokobulawayo. Asizwene xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Prosper umculi osebenza abanye abaculi abaningi kobulawayo bechaya endaweni zokuzilibazisa asizweni imbali yakhe.
Azweni lokubulawayo ngakhulela kobulawayo efamilini sizizwe singu-5 abantu abangu-5 amantombazana amathathu nabafana ababili mina ngiliphahla intombazana have a twin sister. Esikolo ngafunda eMgani Primary School my primary level. Esecondary ngasenziya eNkuruman High School.
Ugolide esolesikhathi eside esemculweni.
Ngaqala ngo-2003 as a dancer, senza i-traditional dance and music. Then ngo-2007 ngase ngisiya eRare joining uLwazi Chabangu as a backing vocalist.
Uma uthi wangena kwezomculo ngenxa yokuthi waqunjwaqunjwa ngabanye abaculi abalodumo. Pho umculo wakhe uthiwani?
Umculo engiculayo kuthiwa yi-Afro Contemporary Ndebele Music. Angeza ngajabulela ezomculo amangesibhaya kakhulu, Love Mama Jayvana, Albert Nyati, Jazz Maravini, Olwazi Chabangu, Ringo Madlozi.
Kozela ilizwe ubalaleli golide ungahambi.
I-message engayitho kubalandeli ukuthi besi-support thina ama-local artists esakhuphuka. Kungasibo asindawo. Social media mina ngithola ku-Facebook, Prosper Chuma. This is my second album engiyenzayo. I'm just pushing a single engiyenza u-Albert Nyati ethi Impilo.
Isikhathi silomona bakwethu bese kuhlelo Woza. Woza Friday silomculo wakobulawayo ocula i-Afro Contemporary Ndebele Music o Prosper Chuma. Libe nempela zonke emnandi igama lokwenza Jesus Banda.
There is a time to weep and the time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to keep silent and a time to speak. So I will speak. Ecclesiastes 3 from verse 1.
Lapho uProsper Chuma ucula umdumo ubiza ngokuthi Afro Contemporary Ndebele Music. Ku live talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokubhalisa ukuvota olwenziwe ngabe Zack. Sesimgqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisa imo wenu ngise Washington DC uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka murezi.